Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 16 Gurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rinotarisira kuva nevanhu zviuru makumi mana nezvina kana kuti 44,000 vanotarisa mafambisirwo achaitwa sarudzo. Hurumende inoyambira kuti ichaparadza zvivakwa zvose zvakavakirwa mumatoro muguta reHarare kusanganisira zvibhorani zvakacherwa munzvimbo idzi. Hurumende inoti zvinhu zvakagadzirwa muZimbabwe zvave kusvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% muzvitoro zvemunyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumashoko avo vanoburitsa svondo rega rega, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezuro vakati vanoda kuti bato ravo rive nevashandi vanotarisa mafambisirwo esarudzo munzvimbo dzekuvhotera vanosvika zviuru makumi mana nezvina kana kuti 44,000 senzira yokumisa kubiridzira uye huori. Ukuwo mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Munzora vachengetai guta vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanotarisa mafambisirwo anoitwa sarudzo hwakatarisirwa neMDC hungangosvika pazviuru makumi maviri kana kuti 20,000, vachiti zvinoda mari yakawanda kupinza vanhu basa iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere.
President Nelson Chamisa pavakapakura gwara redu regore rino reCCC kana kuti Agenda 2023 address vachitaura mafambiro atichazoita gore rino, vakataura ivo kuti pachazoda 44,000 mapolling agents munyika yose zvichisanganisa mawards nemaconstituency ari kumaruwa neari kumadhorobha zvakare.
Basa ravo rinenge riri rei vanhu ava neuwandu hwamuri kutaura uhu? Vamwewo vanga vachitaura kuti nhamba iyi inenge yakati kurei.
Vanhu ava vanhu vanenge vachimirira kuti kana vanhu vavhota vanorindira kuona kuti ZEC haisi kubiririra here, ZANU haisi kubirira here. Saka vakataura ivo kuti munhu wese ane basa rokuita, munhu wese ngaasimudze ruoko achibvuma kushandira mavhoti wavo kuita polling agent. Vakataura kuti munhu wese anofanira kubatsira, munhu wese anofanira kurindira kuita kuti isusu tichingopedza kuvhota tinge takutoziya kuti tavhota pakadii, takunda pakadii. Vechidiki vose vari kunzi munhu wese ngaarindirire.
Izvi zvamuri kutaura izvi zvinozadzikiswa sei? Makazvitarisawo imi sebato.
Munhu wese ngaone kuti hapana anokwara, hapana anokwadzwa, hapana anotyishidzirwa. Munhu wese anonyasi kuvhota murunyararo. Saka tiriyambira munhu wese nguva ino yeregistration blitz, munhu wese ngaone kuti anyoresa kunovhota. Vana vari kumba, vari kumamisha, vari kumabasa, vari kumakereke, munhu wese ngaone kuti apinda pavoters roll, anyoresa kuitira kuti gore rino ra23 munhu wese akwanise kuvhota, kuti tizovhotera hurumende inotungamirwa naPresident Nelson Chamisa. Hurumende ichazenge ichigadzira kuti munhu wese adye achiguta, tiite mari, tiwanikwe tichitambira mari inotenga, tigare upenyu hwakanaka semaZimbabweans, tatambura nezanu. Saka kupedza nhamo kungoona kuti taregista kuti tinovhota uye tavhota zvine mutsindo uye tarindira mavhoti edu.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Maere vari parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans Zininga abatawo nyanzvi zvematongero enyika vachidzidzisa kuTshwane University muzvidafundo reKimukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Indinoona sekuti manamba ari kutaurwa navachamisa manamba akakura zvikuru anotoda kunge vanhu vakatanga gadziriro yekuita kuti vagone kudzivirira kubirwa kwesarudzo nguva ichipo. Pari zvino tiri kuona kuti kwangosara mwedzi mitatu kana mina yekuti vanhu vaende kunovhota.
Imi makatarisa chimiro chiri munyika, manhamba ari kutaurwa navachamisa aya, munoona here achibatika?
Handione sekuti zvavari kutaura zvinhu zvinoitika munguva yasara iyoyi. Uyezve chimwe chinoda kuti chitariswe ndechekuti maitiro evanhu vemuZimbabwe tinoaziva, vane ushingi havana kunyanya kuwanda stereki. Saka uye vechidiki vari kutaurwa navo navachamisa vanhu vanenge vane zvimwe zvinovafadza zvisiri zvematongerwo enyika.
Muri kuti here vechidiki havasi kunyatsotaridza kuti vari mumazviri zvematongerwo enyika, zvozofamba sei?
Tinozviona pakawanda wanda. Saka handizivi hangu kuti vachamisa vane dzimwe nzira dzipi dzavangagoni kuita kuti vechidiki vaite izvi zvavari kutaura. Pfungwa ipfungwa yakanaka chaizvo, asi handifungi kuti nemamiriro akaita zvunhu zviri kutaurwa navachamisa zvinobuda.
Avo vange vari nyanzvi yezvematongero enyika muzvinafundo reKimukonza vari parunhare kuPolokwane kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Hurumende inoti iri kuzoparadza zvivakwa zvose zvakavakirwa mumatoro muguta reHarare kusanganisira zvibhorani zvakacherwa munzvimbo idzi. Gwaro rakabva kumunyori anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti rinoyambira vagari kuti imhosva kuzvigarisa munzvimbo dzakachengetedzwa. Vamuguti vakati danho iri riri kutevedzerwa zvichitevera musangano wakaitwa nechipiri. Veruzhinji vakayambirwa kuti matoro ose emudunhu reHarare akaiswa pasi peEnvironmental Management Agency kuburikidza nedare remakurukota. Nekudaro hapana chivakwa kana kurimwa kunobvumidzwa mumatoro. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weHarare Residence Trust vaPriestess Shumba kuti tunze pamire sangano ravo padanho ratorwa nehurumende iri.
Isusu seHarare Residence Trust, chinhu chikuru chatiri kutoona ndechekuti watafadzwa muguti havana chavari kufunda kubvira vachipinda muhofisi. Vachiri kunzi Provincial Development Coordinator, wakapromotwa wakanzi waienda pachinhano chiri pachikero chimwe chete napermanent secretary weministry, wakanzi wasecretary for provincial affairs and devolution. Havana chavadzidza kubva vachipinda. Wakonzera kupwanywa kwezvinhu zvavari kuti zviri kunze kwemutemo kanokwana katatu kana kuti kana. Asi chiri kubuda pachena ndechekuti watafadzwa muguti vanotungamidza pfungwa dzavo vasina vavataura naye, vasina stakeholder wavaita consultation naye. Vanongoti zvavafunga vari muhofisi mavo ndo zvinofanirwa kuitika, ipo pasina kana policy yehurumende iri kuratidza kuti wane chido chekuchengetedza mawetlands, wane chido chekuwandudza kuwanikwa kwemvura kuvagari. Saka zvavari kutaura zvakanaka kana zvichiitwa, asi hazvibatsire munhu ngekuti wari kutaura zvinhu zvavasingagoni kuita.
Asika vashumba, tinoona kuti zvivakwa izvi zvinovakwa kubvira paground level kusvika chipere zvichionekwa kuti pari kuvakwa apa. Sei hurumende isingatore matano ekuzvimisa?
Ndipopo chaipo patiri kuti tine dambudziko neapproach iri kushandiswa navamugodhi. Ngekuti zvinhu zvese izvi pazvinenge zvichiitika kubvira vanhu vachitengeserwa richiri ground, vagari vanototaura zvinyunyuto zvavo kukanzuru, kuema nekuhofisi kwavamugoti kwacho, kunyange vanhu vazhinji vasingakuendi vachienda kuministry yelocal government and public works, vachindotaura kuti apa pari kuwakwa zviri kunze kwemutemo, apa pari kuwakwa zvinopikisana neregional town and country planning act, izvi zvinopikisana neurban councils act. Mainspectors environment management agency, mainspectors city planning department, vanotoenda matown planners achitondoona zviri kunze kwemutemo zvichiitika, asi vasina chavari kuita. Saka isu tinofunga kuti zviri kutaurwa navamugoti ndo atinoti mapopulist statements ari kuitirwa kuti zvingobuditse pachena, sekuti hurumende ine chinhu chairi kuda kuedza kugadzirisa pamusoro pekuparadzwa kwemawetlands. Saka hurumende inotoziva zviri kuda kuitwa. Saka ngaiteerere zviri kutaurwa nevagari, ngaiteerere zviri kutaurwa nemasangano akaita seHarare Residents Trust, masangano akaita sana Harare Wetlands Trust, masangano anocherechedza kuchengetedzwa kwemawetlands.
Imiwo sesangano rinomirira vagari, mune matanho amuchatorawo here panyaya iyoyi?
Sangano redu seHarare Residents Trust, chinhu chekutanga chatatotanga kuita kubva nhasi masikati, tanga tichibvunzurudza vagari kuti munoti kudini. Vagari vazhinji vari kuti dai zvichiitwa pamutemo tairatidzira kupikisana nedanho riri kuda kutorwa nehurumende. Chechipiri, vagari vari kuti watafadzwa muguti vanofanirwa kumbotora mukana wekuuya kuvagari. WaJulai moyo vanofanirwa kutora mukana wekumbouya kuzotaura nevagari. Saka isu seHarare Residents Trust tichaedza nepatinogona kuti tironge misangano yatinombokoka vatungamiri wekuhurumende kuti wauye wanzwe zviri paground.
Inzvimbo dzipi manje dzavari kuti varida kuputsa?
Kana tichitarisa Harare yose, nzvimbo zhinji dziri kuwakwa pari zvino mawetlands. Munoona mukaenda kunzvimbo yakaita seNew Mobra, mukaenda panzvimbo yakaita sekuMonaville, mukaenda kunzvimbo yakaita sekuBudiriro, mukaenda kunzvimbo yakaita along Mukuwisi kunana waterfalls uko, munoona kuti kune nzvimbo dziri kutowakwa kuGlenora, Chitungwisa, kumabvuku nekutafara. Kune mawetlands mapani anoyerera nemvura zvisingagumi awakwa.
Avo vanga vari mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rezvemaindustry amai sekainzenza vanoti zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe zvava kusvika zvikamu makumi masere kubva muzana, kana kuti 80% muzvitoro munyika, zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekubetsera mabhizimisi munyika kuti akwikwidze nemabhizimisi ekunze anopinza munyika zvinhu zvekutengesa. Amai Nzenza vanoti chirongwa chehurumende chekubetsera mabhizimisi anogadzira zvinhu munyika chakonzerawo kuti vanhu vari munyika nekunze vawedzere mari yavanosima muZimbabwe, pamwe chete neforeign direct investment. Tataza kubata Amai Nzenza, asi nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pane zvizhinji zvinofanirwa kutarisiswa panyaya iyi, vachiti hurumende inofanirwa kuona kuti makambani anogadzira zvinhu izvi ndeani uye kuti ndeemuZimbabwe here.
Mashoko anobva kuna minister weindustry necommerce Amai Nsekesa Nzenza okutiwo zvinhu zvizhinji muzvitoro zvomuZimbabwe zvinenge zviri kugadzirwa muZimbabwe, 80% kuti zvinenge zvakugadzirwa muZimbabwe. Mashoko anofadza chaizvo iwayo vachitarisa pamutemo wakaiswa nehurumende muna 2016 kuti zvinhu zvakati nezvakati nezvakati hazvichafaniri kunge zvichitengwa kune dzimwe nyika zvichiuya muZimbabwe kuzotengeswa imomo, nokuti tinokwanisa kuzvigadzira. Zvinhu zvinofadza izvozvo. Zvikari vari kutaura ivo kuti zvinhu zvava kutengwa kune dzimwe nyika zvizotengeswa mumashopu edu isu muZimbabwe zvati dzakirei kuita makumi maviri kubva muzana. Zvinhu zvinofadza nezvikare izvozvo.
Munoita sekuti hamusi kunyatsogutsikana. Chii chamunoona apa, Profesa Masoja?
Tinofanira kunge tichitarisa isu kuti iwo makambani acho anogadzira zvinhu muZimbabwe imomo makambani amaZimbabwe ini here, kana kuti makambani aivovo kunze vateverera muZimbabwe kuzogadzira zvinhu zvavo muZimbabwe imomo, vavona kuti havachabvumidzwi kunge vachitengesa vari kunze. Tinotarisa isu tichiona makambani akaita sana Coca-Cola, makambani akaita sana Pepsi ava kugadzira mvura yedu achiisa mabhodhoro mabottled water yei, totengeserwa mvura yedu isu namakambani okunze ava kuenda nemari yokunze. Saka ngatizviongorore izvozvo kuti makambani acho ari kudza ari kugadzira zvinhu muZimbabwe zviri kuwanda mumashopu muZimbabwe makambani ani?
Profesa Masoja, zvekuti ikambani yani zvinokosha sei panyaya iyi?
Pamwe haasi makambani edu mari inenge ichingoenda kunze. Zvekare ngatitarise zvekare kuti mabasa mangani ari kunge ari kucreatwa muZimbabwe nechirongwa icho chichi mutemo uyu wekuti zvinhu zvinge zvichigadzirwa muZimbabwe. Mabasa acho ari kukwana here kuvanhu vari kubuda muzvikoro vachinotsvaga mabasa? Nokuti ngapemberera zvedu kuti zvinhu zvakawanda zviri kugadzirwa muZimbabwe, asi pasina mabasa akawanda anenge achigadzirwa muZimbabwe. Zvekare mukugadzira zvinhu zvakawanda zvinenge zvichitengeswa mumashopu imomo, ngatione kuti tagadzira futi zvakawandisisa zvatinokwanisa kutengesa kunze kwenyika, nokuti mukutengesa kunze kwenyika imomo ndimo matinowana mari yokunze kwenyika yatinozoda kuti tinge tichikwanisa kutenga zvimwe zvinhu zvakaita samagetsi, zvakaita sepeturo, zvakaita sedhiziri, zvakaita zvekare mari yokuti tikwanise kubhadhara zvikwereti zvetinenge tiinazvo senyika. Zvekare isu kana tichiti zvinhu zvakawanda zvinotengeswa mumashopu muZimbabwe, ngatinge tichikwanisawo kutarisa kumisika kunotengeswa zvimwe zvinhu zvakawanda ikokoko, kutodarika pamwe zvomumashopu. Zvinge zvinhu zvakawanda zvinotengeswa mumisika zvimwe zvacho zvinenge zviri zvokunze, zvinenge zvapinzwa muZimbabwe nenyaya dzimwe dzokuti pamwe zvasimaguliwa, pamwe vajamba mabhodha, pamwe vaita corruption. Saka ngatione isu kuti zvingavazvo zvakawanda zvinotengeswa mumashopu muZimbabwe. Mainzenza, makamboenda here kumusika kunoona kuti mafuta anotengeswa kumusika ikoko, kangava machips anotengeswa kumusika ikoko, zvakagadzirwa muZimbabwe here kana kuti ndizvo zvinhu zviya zvinogadzirwa zvekunze zvine zvowandira kumisika zvotengeswa ikoko, kana pamavharanda ezvitoro tinoona kuti pane pachitengeswa zvimwe zvinhu?
Nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masoja vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, hurumende inoti yawedzera mihoro yevechiuto nemapurisa nemari yakapetwa nemazana mana kubva muzana, kana kuti 400%. Mushandi wechipurisa anotambira mari shoma pana vamwe vose anenge ava kutambira madhora ekuAmerica mazana maviri nemakumi mashanu, kana kuti $250, nemadhora emunyika anoita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu, kana kuti $250,000. MuNewZimbabwe.com, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kubudisa nhasi china zvavakawana muongororo yavakaita maererano nemashandiro emakurukota avo nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ine hangu ndanga ndichida kungotaurawo hangu nezvevakume vakanga vataura nechekukumbira kwechitima kuti chitima dei chafambawo munjanji uyu kuno kumwenezi kuno. Zvino ndoda kupindurawo uyo murume uyo wataura kuti panze vazive pekuvhotera. Handifungi kuti varume ava vakumbira zvakashata ini. Vati tinokumbirawo kuti veMinistry of Transport vatiunzirewo chitima tahwa netransport yemushikashika yagwadza. Mari yacho iri kunetsa nekuti hii kune zhara isingamboiti. Saka handizivi kuti vakumbira zvakaipa here. Havana kuti vati vanokumbira pekuvhotera kana kwete. Pekuvhotera vanotopa ziva varume vava kuti vanovhotera papi. Saka kana topindura navo tichidero varume hamunoti vazviitere. Maingofanawo zvekungotaura zvakanaka kuti pechitima kana plazi kana munhu asinawo mhindurovo imwe unongoregauka kutaura pastudio ko kwanzi unofa. Vanhu vakawanda vanotova nedzimwe mhinduro dzinodogutsa chako asi havadombotauri zvavanoramba vakanyarara nekuti vane vasingadi zvekutaura. Saka havarume hatidi kudero toda kungobata navo zvakanaka nokuti mangwana hama yako ungavaiwo ungaregako kuchikwira chitima. Asi umwe musi hama yako ichatambura zvisingamboiti zvokuti chadembawo chitima choti dei chitima chaifamba apa. Taikwiravo tikaenda kwatoda kuenda nekukurumidza. Ndatenda hangu.
Ndoda hangu kutsiura mudhara Monzora. Monzora tireka kuti jairira iwe Monzora. Reka kujairira vanhu watumwa naEmerson Mnangagwa kuti taure zvauri kutaura izvozvo. Ndiye Emerson akutuma. Reka kutaura kudaro. Tiri kuvhota isu hatinzwi newe. Toda kukuratidzai kuti isisi tinohwina. Sati dherera isu. Reka kuti jairira Monzora.
Ndinonzi Tapera muchinerepi ndiri kuno kuCape Town. Ndiri kuda kutaurawo pamusoro pababa avo vari kutaura kuti kana usingadi ZANU-PF uri dofo. Vari kutaura zvakanaka nezvebato ravo. Zvisinei, ini ndiri kutaurawo ndichitiwo baba, kana muchiti munhu asingadi ZANU-PF idofo, ushasha hwamaita ndehupi? Kubva ndokwamunoratidza kuti murumuna akura imimi. Makore ese akatorwa nyika pa1980 kusvika nhasi uno. Chii chayanzoitika chamuri kunyatsopupurawo kuti ZANU-PF yatiita zvakati? Makabarwa indastiri ikweko indastiri hakuna. Saka ndo uchenjeri hwachona ndo ushasha hwachewe. Baba ka, kana muchingopiwa zvimasupa kuti inwaika musangoti kana madhaka mungokotanga kuropota ropota zvisina musoro. Kune vanhu vane musoro baba, vane vana vakadzidziswa. Handitika vari kushaya chekuita muZimbabwe macho. Imi muchingoropota nekuda kwemasupa muri kuonaya.
Moroi moroi pastudio 7 apo, tiri muno zvedu muZimbabwe kukadoma. Ndiri ndauya nekurudziro yevapfana vechidiki kuti endai munoregistre kuvhota Murehwa, Muzarabani, toenda Mberengwa, Mwenezi. Vakomana akaitai muchita muchitangamuka, tarisai muone nyika zvayakaita izvo. Nyoresai kuvhota muende munovhote, muvhotere pashanduko, upenyu hwedu huchinji sevana vechidiki. Tatenda zvangu.
Vashamari vose vestudio 7 nemhuri yeZimbabwe yose, tinode kutaurawo pamusoro pepamugomo wandanzwa vachitaura zvekuti vhotirai ZANU-PF kana usingavhotiri ZANU-PF hauna pfungwa. Nhai mugoma, munomborarama nei imi? Hamurarami nemafufu here muZimbabwe? Muri kurarama upenyu chaihwo chaihwo here hwamunoshuwira nezano yenyu iyoyo? Vanhu veZimbabwe ngatipepuke. 43 years tichingobirirwa, tichinyeperwa. Tichinyeperwa kuti mukativhotera vanouya nezvakanaka. Vaakuda kunovhota vokupai shuga nemunyu nemafuta voti tivhoterei. Izvi zvicharamba zvichiitika mukativhotera. Vanhu veZimbabwe ngatipepuke. Vanhu ava havana chimuko chavanacho chekuti tichabudirira muZimbabwe. Ndivo vanozvidyira nemhuri dzavo vechiguta. Maminista ese vari muZimbabwe kana vatungamiri vese havana vana vari kudzidzira muZimbabwe. Vari kudzidzira kunze kwenyika kuti muzouya futi, vazouya futi vachititsikirira futi, vachitsikirira futi vana vedu isusu vana veZimbabwe. Ngatipepuke mhuri yeZimbabwe, tirejiste kuvhota, tivhote, tivhotere shanduko muZimbabwe. Ndatenda.
Toda kupindura pana baba vabva kutaura vataura panyaya yekuti hanzi munhu vanhu vese muZimbabwe ngativhotere ZANU-PF kuti tive neramangwana rakajeka. Ramangwana rakajeka richabuda papi? Kozi ZANU-PF haisiri pati nyowani taiona kwe 43 years, 44 years ichingotonga. pana remangwana rakajeka richabuda apa. Ndotongonzwa nekutaura kwemunhu kuti pfungwa adzimo mumusoro makazara mvura chete. Kozi munguva yatiri kurarama ineyo ngakune munhu achasapota ZANU PF here? Ndifunga kuti munhu ane pfungwa dzakakwana here. Hakuna munhu achaida ZANU PF. Hakuna munhu achaida zvachosa. Mheno tiri vari kuti votedai ZANU PF vari kudyei.
Makadini pa Studio 7, makadini pa Studio 7. So kutenda ine kuti paka mudita nawo, tikuna kwa Chirumanzu. Asi poteka muchitibata chikudza zvikuitika kwa Chirumanzu. Pane zvinotika zvikuitika. Vanhu vari kutingwa nechikafu nemadrinki nechingwa. Pakaipa pa Chirumanzu, pakaipa pa Chirumanzu. Mupoto muchitibata katupai uma updates zvikuitika pa Chirumanzu. Iva inizvo rakanaka Studio 7.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mashoko akaburitswa nemutauriri webazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaNed Price anoti gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken nezuro vakasangana nemutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed kuti vakurukure nyaya dzakasiyana-siyana dzakakosha mukama hweAmerica neEthiopia. VaBlinken navaAbiy vakakurukurawo kubudirira kwechibvumirano chekumisa kushungurudzana cheCessation of Hostilities Agreement zvichitevera kunyarara kwepfuti kumaodzanyemba kweEthiopia. Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Gadziro Gwekwerere kuti tunzwe maonero avo.
Zvakanaka zvikuru kuti Secretary of State wekuAmerica vaBlinken vashanyira nyika yeEthiopia. Izvi zvinozadzikisa zvakataurwa navaBiden kuda kusimbaradza ukama hwavo neAfrica. Mukushanya kwavaBlinken uku, vanoona nezvekodzero dzevanhu vakavakurudzira kuti pave nekugadzikana norunyararo muEthiopia. Izvi zvinoburikidza nehondo yanga irimo mukati meEthiopia imomo kwakaurawa zviuru nezviuru zvavanhu kuTigray nehurumende iripo yeEthiopia. Kunyange hondo iyi yaita zvayo sokunyarara, asi kuna mavanga namaronda. Saka tinoona kuti pamwe mukuru weEthiopia vanenge vachida kupuwa rubetsero nevena America, saka vanenge vakuita sokuti zvinhu zvose zvangonaka. Asi tinenge tichida kuti vakaurayirwa hama dzavo uye vakakanganiswa mundangariro napanyama nehondo iyoyi vatsividzirwe kana kuti vapuwe yatinoti counseling uye hondo dzamarudzi idzodzi dzipere.
Tinoona kuti vaBlinken vari kunzi ivo vachasangana nenhumwa dziri kubva kuTigray. Munoona zvichizobatsira here izvi?
VaBlinken vachasangana navo vakuru vari mudunhu reTigray, vachasangana navo muDis Ababa. Saka tinozvikurudzira zvokuti pave norunyararo. Asi chinongonetsa ndechokuti Africa haifaniri kumirira vanobva kunyika dzakabudirira kana kuti kumawestern countries kana kuti kunyika dzavachena kuti dzizopedza bope nemhirizhonga. Isu varidzi vomuAfrica dai takwanisa kuti vatungamiriri vedu vapedze kusawirirana, vapedze hondo dzese vatinoti maconflict murunyararo pano kumirira vedzimwe nyika kuti vazovagadzirira.
Masangano emuAfrica akaita sana African Union ngaave namasimba okupedza mabope akaita saiwaya, nokuti tinozoshaya chaakaumbirwa kana omirira nyika dzokumadekero zovapedzera bope.
Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunhare kuFlorida naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti bato ravo rinotarisira kuva nevanhu zviuru makumi mana nezvina kana kuti 44,000 kuti vatarise mafambisirwo achaitwa sarudzo. Hurumende inoyambira kuti ichaparadza zvivakwa zvose zvakavakirwa mumatoro muguta reHarare kusanganisira zvibhorani zvakacherwa munzvimbo idzi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.